ndinotenda sikuru chokutanga ndinongoda kuramba ndichikotenda vana vese veZimbabwe vakaita mashura chaiwo nevekunze kwenyika vari mukati menyika vakabatsira vachiunza zvinhu zvokuti zvibetsere mhuri yakasashikirwa nedambudziko guru zvinhu zviri kuramba zvichiuya sikuru sachandoda kuudzai ndechekuti zvese zvichiuya zvinorejestwa kuprovincial administrator zvabva ikoko zvinoendeswa kuministry of social welfare ministry of social welfare ichibatsirwa nemasoja ichibatsirwa zvakare nemacivic organizations ichibatsirwa zvakare neministry yewomen affairs ndivo vanenge vachienda nawo vachipa rubatsiro rwu kuvanhu vanhu vekuti mani mani vari kufara zvikuru kuti vanoda kuziva kuti kungoziva kuti nhamo yavakasvikirwa nayo haisi yavo vegasi kuti yakabata bata vanhu vakawanda tinotenda zvikuru matenda akauya sekuziva kwenyu dzimba zhinji dzakaparadzwa vanhu vanga vakagara maholding camp munoziva zvinorwadza sei kuti mhuri dzingogara dziri paholding camp pacommunal place asi matenda akabatsira kuti mhuri dzitange kugara mudzimba dzavo dzichibika dzega mapots makitchen utensils akabatsirawo zvikuru munoziva kunyanya munhu wemudzimai kana achitadza kubikira mhuri yake zvinorwadza sei asi kuti pane kutanga kudzokesa livelihood yevanhu kuti vatange kubikira mhuri dzavo vari mafamili zavo as for vanhu vatashayikirwa navo kusvika pari zvino vakatovigwa bodies which were recovered in Mozambique were 158 dzakaonekwa ikoko kuchimani mani about 168 giving us some total of 300 and we lost 6 in Chipinge, we lost 1 in Makoni and we lost 5 in Masvingo, giving a total number of 344. But zvakadarozvo pane vatisati tagona kuti tizive kuti tichaka vatingati missing vasati vagona kunzi vanzi vakafa nekuti hatisati taona mabodies avo ivavo nhamba yavo iri kusvika total of 267.
Paurongwa hwekuti vanhu vadzokere mudzimba dzavo vachinogara wati watanga here kana kuti vanhu vachiringogara vari kumakembi nokumatendi kwavari uku
vanhu kudzokera mudzimba dzavo dzinoda kuvakwa pakare zvakasimba dzinoda pane nyaya yakawanda iri kutariswa kune vanoongorora kuona kuti pafani kunyanya kungangu vagari vemungangu pachavo vakutotya kugara paarea iyoyo saka pari kutariswa nyaya yetinoti relocation kuona kuti vaendeswa vanovakirwa dzimba kune imwe area ine yetingati ireserve saka vane dzavo dzakasara dzakamira dzisina kusvikirwa nedambudziko idzodzo vamwe vakadzokera mudzimba dzavo but avo vane dzimba dzakaparara zvachose haisi nyore kuti vange vatodzokera ipapo mukautarisa muchiona chaizvo dambudziko rakasvikira kuti mani mani harisi nyore nekuti tiri kutaura matombo anorema 3 tons akakura zvikuru kuru sachakanga tichimhanyiwa nacho nehurumende nemadevelopment partners macivic society organizations nevanhu maindividuals nyaya yekuona kuti at least tagona kuti maroads avhurike kuti mota dzingatakura chikafu dzisvike ikoko kuzvikuru chakanga chakanyanya kunetsa ndechekuti hongu chikafu changa chichiuya zvinhu zvichidhonetwa asi nokuti maroads anga akaparadzwa ese kuti chikafu icho chisvike ndege dzaifamba ndo dzaiita dzatingangoti zvaibatsira relief anga ari maair operations zvichireva izvo kuti chikafu chaienda chiri chishoma nekuti helicopter ikakutakura kana 500 kg inenge yatotakura chaizvo asi patakazowanawo ndege yakabva kuun yakanga ichitakura at least 5 tons zvakabatsira zvikuru ndingangoti muchimani mani mese mune atinoti 35 distribution centers maareas and out of the 35 distribution areas kwakanga kuchigoneka kusvikikaya 30 all along 20 out of 35 zvichireva izvo kuti pane 10 areas kuna sekwakaita sekwavhimba kuchikukwa kuna nokuyabiso uko kwarusipi kwakanga kusingagoni kusvikisa nemota uye zvino nebasa guru raitwa nehurumende nenyika dzekunze dzatibatsira dzakawanda chaizvo vakawanda vanachinga dzichina America dzakapa mari Tanzania yakatumira ndege mbiri nemametres nematensi UAE ikatumira ndege dzinokwana kuti anhu nezvinhu zvakasiyana siyana mishonga zvakabatsira zvakanyanya. Tatoda kutenda marodzi avhurika izvino wakugona kubva kwamutari kusvika mungangu muchimanemani nemota zvanga zvisiripo zvanga chinetsa zvikuru. So tinotenda kuti upenyu hwevanhu vedu vakutanga kuwana chikafu. Saka izvozvo tinozvikudza zvikuru. Vakuonawo vari vamadzimai vakuwanawo chiri chikafu chevana, vanowana manapukini vanga vasina kana pekubata, masanitary wear, zvinhu zvakugona kusvika kune vanhu izvozvo zvokuti upenyu huri nani. Ende ukatosvikawo kuchimanemani izvino unoona vanhu vatove nemasmiles pafesi pavo. Ndinogara ndiriko kuchimanemani zvikuru chainyevenesa mwoyo wavo ndichikuona zvinhu zvakawanda zvavari kuitirwa naindividuals emuzimbabwe, machechi emuzimbabwe, government yezimbabwe, government dzedzimwe nyika, vanhu vari kunze mazimbabwe ndidiaspora vakaita vari kuunganidza zvinhu zvakawanda zvikuru. Izvozvo zvaunza a lot of smiles pamafaces evanhu vekuchimanemani ende vanotenda zvikuru.
Sezvo zvikoro zvava pedyo kuda kuvhurwa, urongwa hwehurumende hwakamira papi panyaya yevana vechikoro?
Ndoda kuti spidi yatiri kushanda nayo yakagadzirwa marodzi kuti atange kuvhurika paite passable ndiyo spidi imwe chete yatiri kushanda nayo kuona kuti zvikoro zviri pamaareas anenge abvumwa kunzi apaiwa hapari safe zvogadziriswa. Zvikoro zvimwe zviri pamaareas akabva akondemwa kuona kuti apa hapaiti fanika luwangwa school. Zvikoro zvinei zvaakutoona zvaakutoshitwa chiswa kumwe. Saka ministry of education iri kutarisawo mapossibilities akawanda ekutora vana vamwe vanenge vari zvikoro zvinenge zvisa zvagona kugadziriswa patotanga chikoro kuti vatoiswa pane zvimwe zvikoro. Nokuti zvikoro vana havafani kutanzwa kumbomira nyaya yechikoro. Ndiyo nyaya hombe yatakabatikana nayo sehurumende yekuona kuti vana vese vakakangarisirwa zvikoro zvavo vakurumidze kudzoka kuchikoro. Saka paholidhei ipapo panenge pachishandwa zvakanyanya zvikuru kuti zvikoro zviya zviri maareas akanzi aiwa apa angazvigadziriswa zvinogadziriswa. Pooneka zvimwe zvikoro zvakabva zvatoonekwa kunzi paarea pazviri hapasi sefu zvachose. Saka ipapo zvoreva kuti aiwa zvaakubviswa ipapo.
Aiwa tinotenda minista nekuva nenguva yekutaura netsu uyezve tichishuvira kuti basa ramuri kuita richaramba richikomborerwa naMwari.
Aiwa tinoramba tichingotenda zvikuru. Vana vezimbabwe vakaratidza kudanana, vakaratidza kubatana, vakaratidza kunzwirana tsitsi. Mweya weunity ukaramba wakadai watakaona kuchimanimani unoita kuti nyika yedu iende zvekumberi zvikuru. Mazvifeni.